takatarisira chinhu chikuru kuru ndechekuti pasarudziwe substantive president wemusangano. Saka chinhu chikuru chatinotarisira ndechekuti pachasarudzwa mutungamiriri mutsva.
Mune vatsigiri vakawanda here uye munopima huwandu hwavo sei?
Vatsigiri vedu komuredi wande vakawanda mavhu nemarara. Ndinoda kuti vana veZimbabwe vamire vagoona zvichaitika muguta reBulawayo musi wemugovera. Ndopavachaona kuti zveshuwa bato iri rine vatsigiri vakawanda nhai, ende vatsigiri ava vatsigiri vatinotiwo muchirungu macongressional delegates. Nhamba inofanira kunge iripo inotopfuura zviru zvina, muchirungu anotiwo 4,000.
Zvimwe zvezvinhu zvichatariswa necongress yenyu zvakaita sezvipi?
Extraordinary congress haingazokoniwi kutaura nezvesarudzo iyo inova yaapedo kudai.
Saka tingangoti hapasisina mukana wekuti muchashanda nerimwe bandi reMDC yenyu iyi?
Mukana uripo. Isu Comrade Wande tagara tiri vanhu vanoti tinoda zvinhu zvakanangana nedonzvo remutemo womusangano. Hatingamboti tavhara musuwozve, tavhara gonhi rokuti hatingashandi nevamwe vedu vangava vebato redu, vangava vamumapato. Chinangwa chedu chine chiri chokuti zvetinenge tichiita zvinovaka Zimbabwe here?
Hamuna kumbofunga zvekuti muchachinja zita rebato renyu?
Ngatimirei zvetinzwe zvichataura Congress, asi pari zvino sokuziva kwangu vanhu vari kufara nezita rokuti MDCT.
Pavamiririri vemuparamendi mune vangani uyezve ndevanani?
Kuti nditaure mazita avo ka, Comrade Wande, handidi kuti ndipinze vamwe munjodzi, nokuti tinoziva kuti vamwe vedu vanokwanisa kuzoita muchirungu yanonzi victimize